manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wechishanu chikunguru 26/2024
makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington DC ndichiti hei zvino zviri muchirongwa chedu.
Hurumende yomanikidza varimi kupinda muchirongwa chepfumbudza ichiti vakasadaro havabatsirwe nechikafu munguva ino yenzara.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvoramba zvichisungwa munyuka iyi.
Madzishe anoti ave kushushikana kuedza kugarisa patsva vanhu vari kudzingwa mumapurazi. Vachinzi havana magwaro akakwana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Hurumende inoti varimi vasiri kupinda muchirongwa chepfumvudza havasi kuzobatsirwa nechikafu chinopiwa vanoshaya. Asi mashoko ehurumende aya ari kutsoropodzwa nemasangano anomirira kodzero dzevanhu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura paurongwa hwechikomba District Agricultural Show mudunhu reMashonaland and East neZuro, munyori bubazi rezvekurima vaObed Jiri vakati hurumende ichanyima vanhu chikafu vasiri kupinda muurongwa hwepfumvudza.
Kwenye nzokoro ni wano wano zofunga wani batawa na nisika zini za kutawa. Kami September, munuweze lenga achipi wa social office. Tinenge chakuta sakuti, washera zivinda zikani zifu mfuta. Kutungu piwa social office. Nekuti atini kuti munu arande aliko narepo. Isitwa zizia kuti kumfuta, ino kundusa. Saka munu akasa ita kumfuta, ano mwila zemusha. Tomura gaga daro.
Asi mashoko avajiri aya anotsoropodzwa nemutungamiri wesangano rinomirira madzimai anorima kumaruwa reZimbabwe Indigenous Women Farmers Association Trust amai Depina Nkomo.
Saka izvi kuti zvitodawo kuti hurumende itibatsire isati omesere. Nekuti vakati nyima chikafu tinodyei kwakaita drought hakuna kana chekudya mhuri dziri kusafari nzara. We are struggling here mumafarms munoma resettlement kwese kuma A1 farms kuno hakuna chekudya. Chibali chacho kuti tichitenge mabhaketi ari kuritenge rakuita kuma $12-$15.
Asi mukuru wesangano rinomirira vakadzidzira zvokurima reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vaDixon Kubvakacha vanoti hurumende yatora danho rakanaka.
Danho iri rakakosha nekuti rinokurudzira vanhu kuti vashande vakawanda vanorwadziwa nekurima uku. Asi pakaita mubairo pamberi rinovanyore zvakanyanya basa iri. Pfumvudza ndo imwe yenzira dzakawanda dzakatorwa neSecond Republic kudzinga nzara mumamisha nekumaruwa nekumadhorobha.
Mumwe mudzimai akapinda muurongwa wechikomba Agricultural Show asina kuda kudomwa nezita nekutya kuzonyimwa chikafu audza Studio 7 kuti achangotevedzera zviri kudiwa nehurumende.
Ah, tingadiko zviri izvo zvataugwa nevakuru. Tinongoteedzera izvozvo.
Asi mutauriri wesangano rinoshanda rakazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati kunyima vanhu zvekudya nekuti vatadza kutevedzera chirongwa chehurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Hurumende yedu kana ichiita maprograms ekubatsira vanhu haifanirwi kuzenge ichityisidzira vanhu kana kusarura vanhu. Nekuti ikatyisidzira sematauriro akaita vajiri ayo kune kusiri kubatsira vanhu asi kuvambunyikidza pakodzero dzavo.
Vajiri vakatiwo zvakakosha kubatirana pamwe chete mukuedza kurwisa matambudziko anounzwa nekuchinja kwemamiriro ekunze akafanana nekusanaya zvakanaka kwemvura kunozokonzeresa nzara nekuparara kwezvipfuwo. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe 7.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Zviratidzwa zvechikomba Agricultural Show zvakaitwa pasi pedingindira rinoti Innovation, Resilience and Solutions to Climate Shock. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuchikomba, ndini Tobias Mudzingwa.
Bazi rezvekurima nekusimudzira maruwa nasi raita musangano kumonomtapa hotel muHarare wakanangana nekuzeya urongwa wekurima wemwaka unotevera. Dingindira remusangano uyu ranga rakanangana nekuwanisa vanhu nezvipfuyo zvekudya zvakakwana. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti vari kutarisira kuti goho remwaka unotevera richadzikira nezvikamu zvinodarika 21 kubva muzana kana kuti 21% zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Vange vachitaura nasi vakuru kubva kubazi reCBZ ADA, Zimbabwe Association of Dairy Farmers uye Zimbabwe Commercial Farmers Union. Mukuziya nezvemusangano wanhasi uyu, Ivans Zininga weStudio 7 abata sachigaro weboard reADA vaIvan Craig.
Tinonesu kuti urongwa huriko kumonomotapa hotel urongwa wakanaka zvikuru kuarimi. Takatarisa nenyaya yegadziriro yemwaka watakatarisana nawo wekunaya kwemvura.
Asika tave kutopinda muna nyamavhuvhu varimi vasati vava nehuso hwekuti mwaka uchafamba sei. Hachisi chanonoka here chirongwa ichi?
Chakatinonokei zvekuti mwaka unotevera kana kuti gore rinouya ndinenge ndakatarisira kuti aiwa chirongwa ichi ngachiuye kunana Machi chaiko chaiko nokuti mwaka unotanga kugadzirirwa kunana Machi. Na April patozopinda kupera kwana April tatononoka kugadzirira mwaka nyanye takatarisa nyaya kuti vhuringa richitorwa richiongororwa uyezve nekuita winter plow inonzi winter ear.
Ndobvunza kuti chirongwa ichi chinonakira zvipi kumurimi?
Ti musangano wekuti tenge tichidzidzisana kuti chii chatokwanisa kurima zvichiendera nawo nemakambani anenge auya vanotengawo zvirimwa zvakasiyana siyana vanenge varipo vachizotaurawo kuti aiwa isu todavo nzungu vamwe nyimo vamwe zviyo mapfunde tinozobhadhara mari dzakati. Saka murimi achaenda kumunda achiziva kuti chinhu chaacharima chii uyezve chinenge chizombhadhara mari uyezve kune kuine nyanzvi dzinenge dzichitidzidzisawo zvakare kuti iwo marimirwo acho tinenge tichirima sei kuti zvinhu zvinge zvichizobuda zvakanaka zvatinge takatarisira panyaya yegoho nehunaku. Vanoona nezvemamiriro ekunze vanenge vachitidzidzisawo zvakare kuti mwaka watakatarisana nawo unenge wakamira sei.
Muchivakurudzirawo zvipi ivo varimi ava?
Ndiri kuti kune varimi weduwe uyai tidzidze tidzidzisane gwara rekuti mwaka uri kutevera tiri kushanda nawo takatarisa sei takanangana nawo sei.
Sachigaro webhodhi reADA vaIvan Craig vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kuedza kuita musangano nehurumende yeSouth Africa kuti vataure nezviri kushushikana kwavo neuwandu hwezvisvarwa zveZimbabwe zviri kusungwa munyika iyi nenyaya yemagwaro. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa Valion Schreiber vanoti kunze kwevamwe vari kusungwa vasina magwaro hurumende yatanga kuzeya nyaya yekuti voita sei nezvizvarwa zveZimbabwe neLesotho zvine magwaro kana kuti exemption permits zvakanzi zvisadzingwe nedare. Zvizvarwa izvi zvinosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 250,000. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara.
Izvozvo chaizvo zviri kuitika kuti vanhu vari kunhongwa pavanenge vari kumabasa kana mumugwagwa chaimo zvikuru sei kana vachinge vachifamba mumugwagwa yemadhorobha makuru aya unongonhongwa uri mumugwagwa imomo wotobvunzwa kuti tiratidze chitupa semuno kana usina zvonzira dzepasipoti inotadza kuti nemagwaro anombovezwa kunge uri muno. Saka kana usina zvese izvozvo wotobatwa woendwa newe. Saka ndo zviri kuitika izvozvo vamwe vari kubatwa vari kumabasa vamwe vachifamba. Saka ndo mamiriro azvakaita.
Imi sesangano munokurudzira chii kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina mapepa parizvino kuti zviite.
Tinoti vanhu ngavaedze nepa vanogona kuti vaite mapepa, kuitira kuti ugare wavo muno hunge huri wakatsvetuka. Kana vasina hawo mapepa, isusowo zvetinotiwo kuiyo kuneiyo hurumende iyo South Africa, vamwe vanhu vevanhu vavari kubata ivava zvikonzero zviri kuita kuti vasange vaine mapepa ndiyo hurumende yacho iri kunonoka kubetsera vanhu kuti mapepa avo ange achibuda nenguva. Iyo hawo mafezi yacho iyoyo inozokonzera kuti vanhu vachipotwa vachiendeswa kumusha yakataura kuti ine backlog mazana ezviuru, kureva kuti tingangotarisa about 300,000 yemaapplications, ende vamwe vanhu vapo vaane makore vakatsveta maapplications avo kuhome affairs ikoko pasina mhinduro yavakapiwa. Saka vanhu ivavo vazhinji vacho vanopedzisira vaakunzi vaive vanhu vasingadikanwe vari kugara munyika zviri kumbe kwemutemo. Saka isu tiri kutiwo zve aiwa zvahongu vamwe vanenge vasina magwaro, asi kwavo vane magwaro chiitai zvekuti muvape zvimamo zvinhu zvenyu zvekuti zvikonzero aidha muvapa magwaro avakaapply, kana vasingakwanisi kuwana magwaro muvapa zvikonzero zvekuti apa magwaro kuitira kuti vanhu ivavo vakwanise kuzvifungira kuti voitei neupenyu hwavo. Nekuti kana wakamirira magwaro hauna zvimwe zvaunoita, unenge uchingoti ndichamirira gwaro rangu riya kuti ribude. Saka izvozvo zviri kuitwa nehome affairs nehurumende yemubatanidzi yeSouth Africa, vachiteedza mutemo wavo, vachionawo kuti ivo vari kuitawo zvekuti vanhu vanokada kuti vaite mapepa vari munhu vaita mapepa iwavo.
Pane zvamuri kuita here semasangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti mutaurane nehurumende imomo muSouth Africa panyaya iyi?
Hongu, tiri kuedza nechinguva chipfupi chinoteera tichasangana togara pasi toherekedza towisisana kuti zviri kumbofamba sei.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbuzana Chambara vange vari parunare muSouth Africa.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
United Nations inoti huwandu hwevanhu vakafa pakuyerera kwemadhaka kwakaitika mushure nemafashamu emvura muEthiopia wasvika pamazana maviri nemakumi mashanu nemanomwe. Asi sangano riri rinoti huwandu uhu hunogona kusvika pamazana mashanu.
Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutedzeri wavo amai Kamala Harris vakasangana nezuro nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu. Vakataura nezvenzira dzekuedza kumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Pari zvino vaNetanyahu vari kuitawo musangano kuFlorida navaDonald Trump.
Madzimambo, masabhuku navana sadunhu vanoti vakatarisana nedambudziko revanhu vari kudzingwa mumapurazi nehurumende vachinzi vakagara zvisiri pamutemo sezvo vasina tsamba kana kuti maoffer letters. Nundorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kubviswa papurazi reWaterleek kwaZvimba ndiva munationiti vanoti vane makore makumi matatu vari papurazi iri uye havazive kuti vachaenda kupi.
Uyu ari kuti akatora purazi ari kutodevelopa marodza ake handi nezvo achiti musha akahwina musha akatenga musha. Saka chingorimo vanhu varimo havasi kuziva kuti vanoenda kupi.
Vanhete vanoti vari pakati pemhuri dzinosvika chiuru dziri kumanikidzwa kubva papurazi iri. Mambo Nembire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti madzimambo haapindire munyaya dzeminda sezvo riri basa rebazi rezvekurima rebandiko reLands Committee.
Asi kana paita matambudziko akanyanyisa, vana vanogona kusununguka kuenda kuna mambo chero upi kana vaita chinyunyuto cheminda. Vaenda kuna mambo, mambo anogona kuendawo kuna chair weminda padistrict, anova district devolution officer, unogadzirisa chichemo ichocho.
Mambo Chundu vaAbombasera vekwaChundu kumashonaland West vanoti vari kuita dambudziko revanhu vari kudzoka kumapurazi kwavainge vaenda vosvikozvigadza munzvimbo yavo zvisiri pamutemo zvakare.
kwa dambutiko rewana wakadaro manchu kuti ameenda wona kajimbo katiki bini kano fungira kutindoka anoika ugara ipapu makori maviri matatu mana ore enda muda kune mungu
mambo ngezi vapita paspamire rekumashonal and west vano chivano vasinape kugara vari kuwanda mudunhu mavo
nagaenda kule ndikati muri pana muri kudzimba pafamu toi basira sei kale kule ndiwana vachita tikakwanisa kuwana nzvimbo dziri kudamburwa dziri kukurwa dziri kutanisa izvozvo oro ewo kunange paine imwe nzvimbo ine kunange yaoneko vanotsvaka kuzoyavona veneji kuti panokwanisa kuva kumukisa vanhu topinda mukomiti zvichaite kunge zvaipane munhu wani
sadunhu katidza gombo vagivisoni jenami vekwazvimba vanoti vamwe vaimboshandira vachena vakasiwa pamapurazi vave kudzingwawo zvowedzera matambudziko kumadzishe
vanhu ivava vakazimba ndinotaura nemwana wangu adzinga vanhu wongu zviri pamutemo kuti adzishe vanhu ivavo kana asingawirirani navo asi kazhinjini ino ndiri kuenda kunogara pasi kwangu kusaiti nemafamazi angu ndovaonesa dambudziko ravanenge vakonzeresa kuhurumende nokuti hurumende haisisina spesi yekuramba ichipa vanhu 200 vanga vangachengetwa nachimuti
mutevedzeri wemukuru wemadzimambo ishe Fortune Charumbira vaudza Studio 7 kuti madzishe anofanirwa kubatsira vari kudzingwa ava gurukota rezvekurima vaNHS Masuka vanoti haasi munhu wese achawana munda vamasuka vakurudzira vanhu kuti vaite mushandira pamwe
ndo saka tati kuna majoint venture kana uchigona kurima ita pano munhu pa-A1 wonoti iwe inini ndine asset inonzi ruzivo iwe une asset inonzi overlet ngatiite marry these two so that we move forward so that's what we want to do
pasi pebumbiro remutemo renyika hurumende inosungirwa kutanga yatsvagira vanhu pekugara isati yavadzinga asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International neHuman Rights Watch inoti izvi hazvisi kutevedzerwa. Zimbabwe yakaisawo ruoko rwayo pazvibvumirano zvemudunhu nepasi rose zvekuti isadzinge vanhu yovasiya pamhene zvinoti United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights neAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo makundano e2024 Paris Olympic Games ari kuparurwa manheru ano Zimbabwe iine vatungamiri vakawanda kubva kumapazi ehurumende kudarika vatambi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yakamirirwa nevatambi vanomwe vanoti Makanaka Charamba, Tapiwa Makarau, Paige Van De Westhuizen, Denison Cyprianos, Stephen Cox, Rutendo Nyaora naIsaac Mpofu. Chero kushungurudza veruzhinji ndechekuti Zimbabwe iri kunzi nevatungamiri vakawandisa kudarika vatambi. Vamwe vari kuti pane vatungamiri vanosvika 56 nevanomwe. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe varingisai mapondera vanoti havana vanhu vakawandisa sezviri kutaurwa.
Zimbabwe Olympic Committee yakabudisa iyo vanhu vatinoti vanoenda kumagame vakamirira nyika yeZimbabwe sei yatinoti team delegation. Team delegation yedu ine vamanyi ovatambi vanomwe 7 uye ine maofficial anosvika iyo masere 8.
Vachinyora padandemutande reX, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati manyepo kuti kune chikwata chevatungamiri chakakura chakaenda kuParis. Vati vanhu vakaenda egumi nevapfumbamwe. Asi vamwe vari kuti havasi kunyatsotaura nezvevamwe vakaita sevakaenda nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga uye gurukota rezvemitambo muzvari Kest Coventry. Kune vamwewo kubva kuSports and Recreation Commission. Murairidzi wemutambo wecricket nerugby Edmond Mutetwa anoti ari kushamisika kuti Zimbabwe yakatumira vanhu vakawanda kudai kumakwikwi aya.
ane 7 ma athletes ne 67 vanhu vachizonoitei vari kunotamba here uri vane chikoro chimwe chavachanodzidza
pakapesera kuitwa makwikwi aya kuTokyo muJapan Zimbabwe yaive nevatungamiri gumi nevatatu asi vatambi vari vashanu chete vaimbove nengwe yeparamende yeNorton vatemba muliswa vanoti mari yashandiswa parwendo rwePari yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki.
Taifanira kuti tichengetedze mari iende kudevelopment yemitambo munyika. Tambi vashoma asi maofficials akawanda. Unoshaya kuti maofficials vachatanga mutambo upi ndizvo zvagara zvichiitika makore nemakore.
Murairidzi wevamhanyi uyezve akambomirira nyika mukumhanya nzendo pfupi Patson Muderedzi anoti Zimbabwe inofanira kutedzera dzimwe hurumende muAfrica idzo dziri kusimudzira vatambi vadzo nerubatsiro rwakasiyana siyana.
Mukaona nyika dzinenge vana Kenya, Uganda, Ethiopia, vana Eritrea nedzimwewo dzakadaro idzo, tisaka dzaita mukurumbira zvikuru zvikuru sei kuno mudisense nhau yokuti izvo maathletes acho vamhanyi vavo vanowanikwa vachibuda mumauto.
Kune vanoongorora nhau dzemitambo America ndiyo iri kutarisirwa kutora menduru dzakawanda iteverwa neChina, Great Britain neJapan. Menduru dzekutanga dziri kutarisirwa kupiwa mangwana. MuAfrica mutoini Casey Coventry wemuZimbabwe ndiye ane menduru dzakawanda kudarika vamwe vose dzinosvika nomwe. Makundano ePari Olympic Games aparurwa zviri pamutemo nhasi achapetwa musi wa 11 nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadiniko pa Studio 7 apo ndiri Farai Stole pamwe nesi apo tine chichemovo kubhengirede reposb rinova bhengi revanhu harisiri kupa vanhu mapesonal loan hamene kuti chii chiri kuitika kuda havana chivimbo nemazigi mari yedu iyi tibvunzireiwo kuti wai vasingapiwe ruzhinji loni dzemazigi tatenda.
Obed Masaraure anomirira kodzero dzavarairidzi. Arambe akashinga vana muzvikoro vari kutambura vana havana kana mabhuku munotori nezvara nevarairidzi vacho havana kana mari dzavari kufora. Saka vanobudisa chokwadi ichi kuhurumende haidi kuti izvinzwe. Obed Masaraure akafanana na vamwe vese vanosungwa shungurudzwa kodzero dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngairemekedze kodzero dzavanhu nyanye vana vechikoro nezvara iri kunetsa muzvikoro. Vana vari kuziya izvi zviro mumadhorobha hamuna kumira zvakanaka. Obed Masaraure, tinomira newe, ramba uchimirira kodzero dzavarairidzi.
Hii ndinoitwa agendi zvinoindobva kuChipinge. Yanga iri pakuti isu vana veZimbabwe ngatidzidze kuti kana tikavhota after my elections wawina wawina handitika. Ngatitarise kuti munhu wataura shoko rataurwa kana rechi tiri kunesa nyika kuenda mberi ngaritoitwa iroro. Ngatisatarisazve kuti watarisa musisi here kana kuti muzano PF. Hano musisi iye unogona kutaura shoko rinovaka nyika ikaenda mberi. Muzano PF unogona kutaura shoko rinovaka nyika ikaenda mberi. Ngatisaita unozi kumbimbindoga. Ngatibatanei titi inonzi unit. Tivake nyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu yakanakisa zvisingaiti. Ngativake nyika yedu murinyararo. Munhu wataura shoko asatariswa kuti wabuda mumba mani kana kuti wataura ari mburi kubato ripi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchikamu chedu chemagitare svondo rino, Ivan Zininga weStudio 7 anokupai hurukuro yaaita nemuimbi wenziyo dzechitendero mufundisi Donald Zabron, chizvarwa cheZimbabwe chave kugara muno muAmerica.
chirugu pisa ichi chana muyamche ni mkati saka chinonio kakutamba nacho saka naikiza my calling yekuwa in ministry for almost 20 years now and then you know mwarika na adult chakisi chikipangua eva chikipi yeah, he will use anything to get your attention.
Saka inini zvii zvakaitika kwamuri?
October 2023. Still vacated. Ndakaenda kubasa. Ndibva kubasa ndavena kumba. I literally lost my life. Ndakafa. Ndakatanga kunzwanisa sakwanisa kufema. Ndakatadza kuona. And then ndakapaka motokari. Ndakwanisa kutsvaka motokari pachitsvimbira. And then from there vakandiona ndakafa motokari. Mudzimai akandiona ndakafa motokari.
Mugoma Zebron imbomirai. Muri kuti tiri pamhepo kamugoma. Makafa mukamuka.
Makambonzwa vanhu vachiti ndakafa ndakaenda kudenga ndakanoona gehena ndakanoratidzika chichi ndakadzoka back to life. Just there are a few people who say that actually that happened. So takatoya Jonah chaiyo so ndakakonga tomeni watonosvikirwa uko.
Saka
ndosipira mabukunzwa izvizvi zvinhu nato ndikoti maindira ndikuti apa nemaindira anoita kudhara zvasiyana izvo zvaada kuvaa
akambonzwa kumashure uku chuni dzenyu dzichirova kugodzi chaiko
ndozvacho ndozvatumwa namweya mutsvene kazvinhu zvamweya mutsvene hazvitambwe nazvo hanzi zvine varidzi
saka meseji yenyu iri kuti kudii mumimhanziri papa paep
pazviru patiri kuimba paya tichiti najesu ndine simba rekukwira pakata kana wanga wakambozorora wambo backslide wakanzwa iyoi tichirira so wega unonzi kuti ndikufanira ndichikwira matata angu panapa ndikufanira kudzokera kwandofanira kunge
saka vari kuda kunzwawo mimhanziri paep iri vanoiwana kupi
manzi iri yakatekeshera kwese makaenda payoutube makanyora kuchiza bron zabron mobva mati mpara mobva mati I live a life of praise I live a life of praise Apple Music, Spotify, pane pese pese panorira mai.
Was a Friday, tombonzwa, mangoma zvishoma kubva kuna mukoma Zebron. Dance like David.
Mange muchinzwa kambo kanonzi Dance Like David kubva kuna mufundisi Donald Zabron avaita hurukuru naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuBaltimore muno muAmerica. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa sungwa kuri kuitwa vanhu munyika pamberi pemusangano weSADC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekana nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni when you marvelous mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Kwa kuhizika.